manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 16, 2019. Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndarohwa ndandiri padhimu tandakagara pasi, saka mapurisa angu yandibvatanga uruva vanhu. Tazokona pane mumwe mubuilding yatangobvumidzwa kuti tipinde.
Guta reHarare raswera rakavharwa nhasi nemapurisa mushure mekunge zvuru nezvuru zvevanhu zvapinda muguta iri zvichida kuratidzira.
Vamutongere dare rehaikoti vamusako vatizona kana pachinge papuwa prohibition order ekiti inoti munoapila kumajistrates courts, saka atizo ndokwamungade maenda paina muchekuya kunoko posini inoi yatisingabvumirani nayo.
Dare repamusoro rinorasa chikumbiro cheMDC chekuti risendeke parutivi kurambidzwa kuratidzira kwakaitwa bato iri nemapurisa nezuro manheru. Vamwe vedzisvondo vanoti mapurisa akatyora mutemo nekurambidza kuratidzira kwanga kuchifanira kuitwa nhasi uku. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoenda kuTanzania kumusangano weSADC. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Guta reHarare raswera rakavharwa nhasi nemapurisa mushure mekunge zvuru nezvuru zvevanhu zvapinda muguta iri zvichida kuratidzira sechikumbiro changa chaitwa nekukurudzirwa neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Mapurisa anodzivirira nyonganyonga aswera achitandanisana nevanhu achivarova nemboma pamwe nekushandisa hutsi hunokatyidza senzira yekudzinga vanhu vange vachiratidzira ava. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mapurisa ange akazara mumisha inogara veruzhinji uye mune mimwe misha mapurisa ange achirambidza vanhu kupinda mudhorobha zvichitevera kurambidzwa kwakaitwa bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa kuenderera mberi nekuratidzira kwayo nhasi. Asi zviri zvevanhu pamwe nevashandi vakwanisa kupinda uye zvimwe zvitoro nemahofisi zvambovhurwa mangwanani. Asi zvinhu zvazoita manyama amire nerongo panguva dzekuma 10 mangwanani apo mapurisa arambidza vanhu kupinda muAfrica Unity Square umo mange muchifanira kuungana vanhu vasati vatanga kuratidzira. Ipapo vanhu vabva vagara pasi panosangana migwagwa inoti Semunyoma naJason Moyo vachimba dzimbo dzakasiyana-siyana. Pavaramba kubva, mapurisa ndopaatanga kurova vanhu zvakaipisisa uye pane vanhu vakawanda vakuvara kusanganisa mumwe mudzimai aendeswa kuchipatara neveRed Cross. Vamwe baba vabva kumusha weHatfield vanoti varohwa zvakaipisisa vakarasikirwa nezvinhu zvavo.
Ndarohwa musana wesu tatakagara pasi majono pavakavumanya choratsikirwa nomamuchandamuka. Fone yangu chimba adona kana ngambudzi kakaenda makunda tsamu nemaekokishi adona ivo vachada kuita tsamu zvivana saka.
Vamwe amai varamba kutaura zita ravo varatidza Studio 7 mavanga ange ari kumusana kwavo uye vati vazopona nekupinda mune imwe imba muna Jason Moyo.
Ndarohwa ndandiri padhimu tandakagara pasi, saka mapurisa angu yandibvatanga uruva vanhu. Tazopona pane mumwe mubuilding yatangobvumidzwa kuti tipinde.
Kubva ipapo mapurisa atanga kumhanyisana nevanhu vange vachiratidzira vachibva kumativi mana eguta achishandisa hutsi hunokachidza uye pasungwa vanhu vanodarika makumi masere. Muzinda weMDC weMorgan Tsvangirai House wange wakavharwa nemapurisa uye kusvika nguva dzekuma 1 zvitoro zvese muguta zvange zvakavharwa guta rave dongo. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vaudza vatori venhau kuti pane vanhu makumi masere vasungwa nemapurisa uye pane vanhu vasere varohwa zvakaipisisa vachamisa vashora kuita kwamapurisa uku.
Dare repamusoro nhasi rarasa chikumbiro cheMDC chekuti risendeke parutivi kurambidzwa kuratidzira kwakaita kwakaitwa ndodzokurira zvakare. Dare repamusoro nhasi rarasa chikumbiro cheMDC chekuti risendeke parutivi kurambidzwa kwarakaita kuratidzira nemapurisa nezuro manheru. Mutori wedu nhau Thomas Chiripasi anotipanya inotevera.
Mutongi wedare repamusoro vaJoseph Musakwa nhasi vatura mutongo wekuti MDC yanga ichifanira kuenda kudare raMajor Street nechikumbiro charo kwete kuuya kudare repamusoro. VaMusakwa vati mutemo wePublic Order and Security Act unosungira vanenge varambidzwa nemapurisa kuratidzira kuenda kudare raMajor Street kwete kumhanya kudare repamusoro. Mapurisa akazivisa utungamiriri weMDC nezuro manheru kuti bato iraisa kwanisa kuenderera mberi nekuratidzira achishikira kuti paizoita mirizhonga mukuratidzira uku, uye mapurisa akati aive mashoma kuti ange achichengetedza vanhu vanga vachifanira kuratidzira nhasi. Zvaturwa nedare zvatsinirwa nerimwe remagweta eMDC vaAlec Mchadehama.
Vamutongi vedare rehaikoti vaMusako vatizona kana pachinge papuwa prohibition order ikitinoti munoapila kumaistres courts, saka ati izvo ndokwa mungade maenda paina muchekuya kunoko. Pozisini inovai yatisingabvumirani nayo nokuti kakawanda tichiuya kunoko tichingowana maorder akafanana naiwayaya, asi isusu tatauya on review and hapana chinotimisa kuti tiuye kureview nechimbi chimbi inonzi agent chamber application.
Rimwe remagweta aya uye vari mutevedzeri wemutungamiriri weMDC vatendai biti vati havana kufara nemutongo uyu.
Izvi zviri kurakidza kuti hurumende yamunangagwa ihurumende inodzvanyirira kodzero dzevanhu, ihurumende inotya vanhu. Zvinorakidzira zve zvakare kuti kubva patakabva muna October November 2017 tichiuya now kodzero dzevanhu dziri kudzvanyirirwa. Isu semagweta hatina kufara nemutongo asi tinoziva kuti ndo mutongo wacho wapo. We are not going to appeal to the magistrate court because hazvina zvatinotibatsira. Chatisharamba tichingoita isusu seMDC, ticharamba tichiratidzira. Tine demonstration kuBulawayo, tine demonstration kuGweru, tine demonstration kuMasvingo, tine demonstration kwaMutare next week. Iwayo makodzero iwayo achaenderera mberi because zviri pamutemo section 59 yebumbiro remutemo reZimbabwe.
Zvisinei nekurambidzwa kwakaitwa MDC kuratidzira muHarare, mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vakurudzira vatsigiri vavo kuti vasunge dzisimbe pavacharatidzira kune dzimwe nzvimbo munyika kubva nemuvhuro, vachiti havasi kuzodzoserwa shure nezvaitika muHarare. VaChamisa vativo vachagara pasi neutungamiriri webato ravo kuti kuratidzira kune mutsindo kuitike muHarare nedzimwe nzvimbo.
Ngatisimbei vanhu, hakuna chinouya takagara. Nyuchi dzinoruma dzine uchi. Kuboela kwemvura kurati yakuitika. Zvingaoma sadza rakwata rinotoibva harite mbodza. Simbai, zvingaoma. Ngatitarise mberi, nyika inouya, zvinhu zvichanaka.
Nyanzvi munyadzi zvemitemo uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Love More Madhuku, avo vanotungamira bato ravo reNational Constitutional Assembly iro riri pakati pemapato ezvematongerwo enyika ari kuita nhaurirano nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vati hapana chakanganiswa nedare repamusoro pamutongo waro sezvo vachiti mutemo uri pachena.
Chekutanga ndechekuti mutemo uripo wePublic Order and Security Act inoziposa wakajeka sitereki nezvaunotaura. Unotaura kuti kana paitwa prohibition order, anenge asina kufara neprohibition order anoenda kwamagistrate unoita izvozvo. Saka uyai munhu anga achienda kuhigh court achiti agent chamber aitozviziva kuti high court haifi yakabvuma zvinhu zvakadaro. Saka mutemo waitwa nedare uri correct, ndo zviri mupublic order and security kana munhu akaiverenga zvakanaka.
Zvichakadai vabiti vati havachaenda kumatare kubva iye zvino nezvichemo zvekurambidzwa kuratidzira vachiti havasisina chivimbo nematare. MDC inoti haisi kufara nemafambisiro ari kuitwa zvino munyika nehurumende yavamunangagwa. Izvo zvainoti kutadza kutonga zvakanaka uku kwave kukonzera kuti veruzhinji vanhonge svosve nemuromo. Bato iri rinoti vamunangagwa havana kusarudzwa zviri pachena musarudzo yemutungamiriri wenyika yegore rapera. Kunyange hazvo komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yakazivisa kuti vamunangagwa ndivo vakakunda musarudzo iyi. Izvo zvakatsimirwa nedare reConstitutional Court. Ndakamirira Studio 7 Muharare, ndini Thomas Chiripasi.
Tine urombo vateereri, gaiti dzokere zvakare kuna Godwin Mangudya kuti atipe zvanga zvichitika Muharare.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vaudza vatori venhau kuti pane vanhu makumi masere vasungwa nemapurisa uye pane vanhu vasere varohwa zvakaipisisa. VaChamisa vashora kuita kwamapurisa uku.
Ndo zvinoita madusura ese, asi hakuna dusura rinorarama nokusingaperi. Madusura ese kana ooneka anooneka zvine muonekedzo. Ndosaka muchiona muchero unenge woda kukuva unobva waita mbiri nemandorokwati kwese kwese. Ndozvamuri kuona zviri kuitwa naMunangagwa kuti kangoma kavakuda kuparuka kavakuda kutsemuka. Ndozvazviri kureva, asi isusu hazviti kahamadzi nokuti takazviona zvakamboitana naPol Pot, vana Sheshesko, vana Idi Amin, vana Munangagwa. Ndomaitiro evanhu vane hundimindoka, asi vanoenda chete.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vasunga vanhu makumi masere nevatatu muHarare nhasi.
Godwin, pari zvino tabata vanhu vanoita 83 kuHarare South, tabata vanhu vanoita 46 kuchitungwiza, 15 muHarare Central, 22. Chinongoda kuti veruzhinji vazo ndechekuti mapurisa vane constitutional mandate inotaura kuti mapurisa kana panenge pachiita vanhu zvavanoita, vanhu havafaniri kupwanya zvinhu, vanhu havafaniri kuchisidzira vamwe. But sandizvo zvataona zvichiitika paground. Godwin
Vanyati vati mapurisa aita zvaita nhasi nokuti zvange zviri pachena kuti vanhu vange vachiratidzira vange vachida kurwisa mapurisa.
Vanhu vanga vachifamba vachiimba vachiita maslogans vachitaura mazita evanhu. Zvazoda kuti pavaona mapurisa vanhu vakatoratidza kuti vanotoda kutorwisana nemapurisa. Mapurisa pavafamba vachienda kune vanhu, vamwe vatanga kutiza pakakanda tue smoke, pazodonha mukadzi adonha azotorwa neve Red Cross vakaenda naye. Mapurisa havana kupfuura munhu, mapurisa havana kushandisa mabara atinoti pachirungu malive rounds kupfuura vanhu. Zvese izvozvo zviri pachena.
Vaendera mberi vachiti kuulawayo mumisha yenjuve nechavalala vanhu vamuka vachipisa mataira anokisa matombo mumugwagwa, uye izvi zvaitikawo kubudiriro muHarare. Vanyati vati ibasa remapurisa kuchengetedza runyararo, zvivakwa mudziyo yevanhu pamwe nevaya vasinei nezvekuratidzira. Zvichakadai vechidiki veZANU PF vaswera muHarare Gardens vakamirira kuti vagozobatsira mapurisa kana paita mhirizhonga, asi nhasi varatidziri havana kupotsera matombo kana kurwisana nemapurisa sezvakaitika munandira, apo varatidziri vakarwisana nemapurisa zvakazokonzera kuti masoja apindire pakafa vanhu vanodarika 15. Pataenda pamhepo mudhorobha manga muine vanhu vashoma-shoma avo vange vachitsvaga zvekufambisa sezvo vemakombi nemabhazi vamira kufamba vachitya kuparadzirwa dzimotikari dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Tichiri panyaya iyi, vamwe vedzisvondo vanoti mapurisa atyora mutemo nekurambidza kuratidzira kwanga kuchitungamirirwa neMDC yavaNelson Chamisa. Mutungamiri weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anselmo Magaya vanoti pasi pebumbiriro remitemo yenyika mapurisa haana masimba ekurambidza vanhu kuratidzira. VaMagaya vanotiwo zviri kuitika munyika pasi pehurumende yavaEmmerson Mnangagwa zvakatodarika zvaitika pasi pehurumende yaivambova mutungamiri wenyika Robert Mugabe. Roy Choto weStudio 7 abata Bishop Magaya kuti tinzwe maonero avo.
Ndoda kutanga ndapembedza kuratidza ikoko chinhu chakanaka zvikuru, vanhu vane kodzero yavo maringe nesection 59 yebumbiro remutemo wedu. Now ndingangoti vamunangagwa havavaradza chido chekuda kuvandudzwa mumatongero avo. Saka isu tinoona kunge vari kupfuurira mberi nehudzvanyiriri nekuu represa vanhu muzvido zvavo iye nema liberties avo. Saka chinhu chatinoshora chose nokutorobodza ndozvinoradza kuti hapana difference pakape hurumende yavamunangagwa nevamugabe. In fact yavamunangagwa iri kutova west nokuda kuti vanopota vachitombouraya vanhu.
Mapurisa akashandisa mutemo weposa unova mutemo wakavandudzwa nedare reseneti svondo rino. Munozvitora sei zvaitwa nemapurisa izvi?
Zvaitwa nemapurisa zvinongoratidza kuti mukata nemarongero avo nemaito avo havasi vanhu vari genuine, uye kuti havasi vanhu vanooperata zviri professional, vanooperata vachishandiswa nemapolitician. Indiyo ndavira kuti mapurisa edu kana vakaregedzwa vachishanda nemazvo, ndava ivo havakuafodha kubhadhara dzimba dzavanogara, havakuafodha kutenga chingwa, saka vari repressed as well. Asi nyaya iripo ndeyekuti vari kukontroliwa zvakanyanya nehurumende yavamunangagwa. Saka kushandiswa kwavaita posa iyi chinongori chiratidzo chekuti havasati vavandudzika.
Mapurisa ari kutiyo anga aine ruzivo rwokuti izvo kuchange kuchiitwa mhirizhonga, nokudaro vashandisa mutemo iwoyoyo kudzivirira vamwewo zvavo vasinei nekuratidzira uku kunge vange vakachengetedzwa nemutemo.
Vanga vachaziva sei kana vari vanhu vanogona kuita basa ravo semazvo? Munomirira poitwa mhirizhonga, mosunga vaita mhirizhonga. Tinozviziva isusu kuti gare gare kwaive neimwe demonstration yakaitwa nevanhu vanenge vakarerekera kuzano PF under OCCC yavanoti broader line, vaidemonstrate against Zidera. Vakaita almost 3 months vakapicha matende avo papa American Embassy. Hapana akambovatuka, hapana akambovasoropodza, hapana akamboti tiri kufungidzira kuti vangangoita mhirizhonga, saka ngatativabvise ipapo. Zvinongoratidza chete kuti iexcuse yavari kupa yekuda kujustify yatinoti muchirungu brutal show of force. Saka izvozvo tinozvitoropodza nokuzvitiura zvakasimba.
Ivo mapurisa vari kuti izvo vari kungotevedzerawo zviri pamutemo.
Hausi mutemo iwoyo, ndava mutemo unopa vanhu freedom of expression, freedom of association, freedom to demonstrate nekupetitiona. Ndozvanga zvichida kuitwa neruzhinji rweZimbabwe vachitungamirirwa nebato rinopikisa reMTC. Saka hapana mutemo wavatevedzera. In fact vatyora mutemo maringe nesection 59.
Zvii zvingaitwe neMDC nevamwe vese vanenge vachida kuratidzira takatarisa zviri kushandiswa nemapurisa vachitizvo vari kutevedzera mutemo?
Vanhu ngavazvigadzirire kupinda mune mumwe mwaka wokusungwa. Ngatizvizive kutarisa from the end kuti chaitika ndechekuti tikademonstrata tichasungwa. Atozvidira kudemonstrata. Inini kurudzire yangu weZimbabwe nderekuti panguva inotevera vanhu ngavarambe vari mumugwagwa sezvo zvakaitwa kuMalawi. Vanhu ngavarambe vari mumugwagwa sezvakaitwa kuSudan. Ndava ikodzero yevanhu yekumanikidza hurumende kuti vakise zvinhu, vagadzirise zvinhu.
Mutungamiri weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anselmo Magaya vachitaura vari parunare muHarare naRay Choto weStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinotsigira bato reMDC nezvimwe hazvo zvaratidzira mumaguta eLondon neWashington DC nhasi. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yanga yaronga kuratidzira pamuzinda weZimbabwe muWashington DC. Kuratidzira uku kwaenderera mberi, uye nhasi muno mustudio tatsikwa nemurongi wemisangano muMDC North America Province vaNick Mada. Tinogamuchira nemufaro vaMada.
Tinotenda nekutitambira mukoma blessing.
Mungatiudza kuti musangano kana kuti kuratidzira kwanhasi uku kwafamba sei?
Kuratidzira kwanhasi kuri kufamba zvakanaka. Mandidedza kuno tinozvitenda. Ndasiya vamwe vangu varipo vachiita zvavari kufanira kunge vachiita. So isusu tiri kutaurira hama dzedu dziri kuZimbabwe musangano wedu leadership yedu kuti takamira nemi. Hamuna kupiwa mvumo yekuita, isu tapiwa mvumo. Takachengetedzwa nemapurisa nesecret service yemuno muAmerica, vakatichengetedza zvakanaka, zviri kufamba zvakanaka.
Asi makwanisa here kuti mupe tsamba yenyunyuto kana kuti mutaure nevanomirira Zimbabwe muno muAmerica?
Ndoda kuti ndizvibude pachena. Vanomirira Zimbabwe muno kutaura embassy yedu havavhure even gate ravo, nekuti vanhu vasingatambire vanhu vakaloka gate ravo. As we speak, we are going to share the pictures of that zvataburi zvatatora kuti vanhu vazive. Asi tichatumidzira through the electronic means dzatinowanzoita nguva dzese.
Asi vamwe vangade kuziva vamada kuti zvinobatsirei kuti kana muri muno muAmerica taona vamwe vachiratidza vari kuBritain muratidzire pane zvazvinochinja here?
Zvinochinja zvakasimba chaizvo kuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa nevavanotungamira navo nebato redu vatungamiri vedu vese vanoona kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuAmerica zvinorangarira kutambura kuri kuita nyika, kutambura kuri kuita vanhu. Saka izvozvo zvinorakidzawo kupasi rose kuti hurumende iriko kuZimbabwe yakundikana ende zviri kubuda social media yatinakira nekuti zvese zvatiri kuita tiri kuzvikanda pasocial media endi zvichange zvichisvika kuseneti yemuno vanova vanovingirwawo kunoku nehurumende yeZimbabwe kuti vatsvage kunge vachidyidzana. Saka vachiona zviri kuitika nezvatiri kuita zvinorakidza zvega kuti Zimbabwe yakamira sei.
Saka pane urongwa here kuti muendese tsamba dzenyunyuto iko kuseneti kana kuti kucongress kana kuti kuwhite house?
Tiri kutozvironga zvese izvozvo zviri mugwara, zvimwe zvacho zviri kutoitwa nevedipartment iroro nedzimwe tsamba dzatinadzo pano dzakaitwa nedipartment redu recommunication. Zvese zviri kuenda kuseneti, zvinova zvinhu zvatinoita nguva dzese patinorakidzira. Nema local leadership yedu, atinoti ma local congressmen, kana tiri kunzvimbo dzatinogara tiri kuvatumidzira.
Aiwa, tinokutendai zvikuru vamada nekupinda muchirongwa chedu muzuva ranhasi muchikwanisawo kuti munge muchipinda mumastudios edu.
Tinotenda chaizvo nekusvika pamuzinda westudio 7 takamirira zvizvarwa zvese zveZimbabwe. Tiri pano senhengo dzemusangano weMDC, the only will of change in Zimbabwe. We are here to represent all the suffering, long suffering people of Zimbabwe. Thank you.
I want to attend zvikuru avanga vari murongi wemusangano muMDC North America Province vaNick Mada vachitaura vari muno mustudio medu here studio 7 muWashington DC. Magaterera kuStudio 7 tiri kutevenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vasvika kuTanzania kumusangano wevatungamiri wenyika dzekuchamhembe kweAfrica kana kuti SADC Ordinary Summit of Heads of State and Government wechimakumi matatu nepfumbamwe. Vamunangagwa vari kutarisirwa kuti vatore chigaro chekutungamira bazi rezvematongerwo enyika muSADC kana kuti Organ on Politics, Defense and Security Cooperation. Asi mumwe mutedzeri wemutungamiri webato reMDC vatendai biti vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa havafaniri kutora chigaro ichi vachivapomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu.
Munhu ari kubika violence instability haangagoneka ari iye kudzagache Organ ye Defense and Security. But one more importantly, SADC ngai make sure kuti Zimbabwe yaenda paagenda muite nhaurirano muno under SADC.
Vabiti vati vatumirawo nhumwa kumusangano weSADC uyu vachikurudzira kuti SADC izeye nyaya yeZimbabwe.
Takatumira Professor Watchman Nube na Gladys Zakloyo kuTanzania ikokoko kuti vanoti miriri.
Asi vachipindura mutedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vati vamunangagwa vakasarudzwa nevanhu nekudaro vanofanira kuti vatore chigaro ichi.
Vamunangagwa ndiye mutungamiriri weZimbabwe, whether uri munhu weZANU-PF, whether uri munhu weMDC kana utauna bato uri wechechi. Saka vane kodzero manje yekutora zvigaro zvinowanikwa zvichiwanikwa zvakanangana nenyika yedu zvichibva kuAU zvichibva kuSADC. Zvose izvozvo vane kodzero yekuzvitora nokuti ndiye mutungamiriri wedu.
Vachipindura panyaya yekuti Zimbabwe iri kutyora kodzero dzevanhu zvapa kuti ibatwe seyakageza negoka munyama nenyika dzekunze, vamutodi vati Zimbabwe inyika yakazvimiririra isingaudzwe zvekuita nedzimwe.
Iri nyika yakazvimiririra yoga inorespectwa neUnited Nations. Saka tinoita mutemo yedu tichiitevedzera pasina watinotya, pasina watinobvunza kuti apa todii, apa toita sei. Tiri pachedu, tiri kuita zvinhu zvedu seZimbabwe ende hatina watinotya kana kubvunza kuti tingafambe sei.
Tichiri panyaya iyi, Masangano akaita se United Nations, mubatanidzwa wenyika dzemuEuropean Union, Britain neAmerica, uye masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita se Human Rights Watch neAmnesty International, anoti ari kunetsekana zvikuru nekwavanoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika. Vati mapurisa ose ari kuonekwa pamavhidhiyo achizvindikita vanhu anofanira kutorerwa matanho akasimba. Mutauriri wemukuru webazi reUnited Nations High Commission for Human Rights vaRupert Colville vauza Studio 7 kuti nyaya yekuratidzira ikodzero yevanhu vose uye inofanira kuremekedzwa. Ko, chii chingaitwe nemasangano ekunze aya kubatsira Zimbabwe? Tabvunza Dr. Victor Chimutu, vanotungamira sangano reZimbabwe yadzoka, maibuye iZimbabwe.
Chingatodiwa munyika yeZimbabwe pari zvino, kubva zvino kuenda mberi, kuti pawe nevatungamiri vekunze, kana kuti atingati respected global figures anouya kugadzirisa zvinhu muZimbabwe naurirano, kana kuti paitwe kakuforceredzwa kanoitwa munangagwa nezano PF nenyika dzekunze zvikuru sei dzemusadak neAfrica Union.
Muna 2009 veSADC, African Union neUnited Nations ndivo vakabatsira Zimbabwe kuti iumbe hurumende mubatanidzwa mushure memhirizhonga inotyisa yakaitika apo paida kuitwa sarudzo dzechipiri dzemutungamiri wenyika muna 2008.
Munau dzemitambo tombotarisa mitambo yenhabvu. Vakawanda vachiti murairidzi mutsva weHighlanders Mandla Mpofu uyo akatora basa kubva kuna Madinda Ndlovu akasangana nemutoro mukuru Svondo Rino. Ngatinzwei kubva kuna Michael Kariati.
Chekwata ichi chiri kuongororwa zvakasimba apo chiri kushanya kuHarare kuzosangana nemakepekepe Caps United ayo ari kurwira kutora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Bhosvo haisati yakundwa kubvira Mandla Mpofu apiwa basa reurayiridzi achitsiva Madinda Ndlovu, asi Caps United ndicho chikwata chinganzi chichapa Bhosvo ongororo yakadzama yekusimba kwechikwata chavo. Caps United iri pachinhano chechipiri mugungano rePremier Soccer League ine mapoints 30 neimwe chete point imwe chete pasi peFC Platinum iyo iri kutungamira makwikwi aya. Paakapedzisira kusangana zvikwata zviviri izvi, Bhosvo nemaGreen Machine dzakaita mangange 0-0, asi vatsigiri veCapes United vakabuda munhandare yeBarber Field Stadium vachizhamba mushure mekunge mubati wepembe akaramba chibodzwa chavakanwisa uyezve vachichema kuti vaive varambirwa penareti yaive pachena. Asi zvese izvi zviri kupera muNational Sports Stadium neSvondo apo makepekepe ari kutarisira kutora mapoints ese matatu nekuramba akasonana neFC Platinum Highlanders yacho ichidawo kukunda kuti irambe ichikwira muhurongwa hwezvikwata zvemugungano iri. Makore apfuura Highlanders yanga ichiwanzorova makepekepe, asi mumwe mutsigiri weMaGreen Machine muzvare Tanaka Morgan vanoti kudhererwa uku kwapera.
Tambo ndiye kuti takatohwina kudhara, saka changosara ndechongoti titore mukombe. zvaHighlanders zvatingatozwerengera kuti vanoti kunda tikutongo vakunda.
Asi FC Platinum iyo ine mapoints 34 iri kutarisirwa kuramba iri pamusoro kana kwedzera mapoints ayo iri panyanga apo iri kushanyira vavatidzani vavo veTriangle muGibbo Stadium neSvondo zvekare. Dynamos iyo iri kukwira zvishoma nezvishoma patafura yemugungano iri iri kufamba nzendo refu. Dynamos yave pachinhano chechinomwe nemapoints 28 kubva mumitambo 10. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa pamusoro pekuratidzira kwanga kwakarongwa neMDC uko kwatadziswa nemapurisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Sezo nguwa edi apira regaitimbo tarisa misoro enau zvakare. Gutare Harare raskwera rakavharwa nasi nemapurisa mushure mekunge zvuru zvevanhu zvapinda muguta iri zvichiratidzira. Dare repamusoro rinorasa chikumbiro cheMDC chekuti risendege parutivi kurambidzwa kuratidzira kwebato iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro. Dini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechana njani mtwanga zomohle olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 16 kuNcwabakazi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Hey bakithi izinto bakithi nani liyazibona izinto zikhwelile ziyadura. Asithwele nzima bakithi. Amagetsi asiwaboni. Abuye busuku ehambe busuku.
Bekuyisiphithiphithi kugijinyiswana okukamangoyele egundwane phakathi kwamapolisa labasekeli be-MDC eHarare ngesikhathi abe-MDC bezama ukutshengisela. Amapolisa ababhaxabula njalo abopha abantu abedlula amashumi ayisishiyagalombili. Kulembiko ethi abanye ekade begqoke impahla zamapolisa ababhaxabule abantu ekade befuna ukutshengisela eHarare ngamabutho labasekeli bezanu PF. Induna entabazinduna umnumzana Felix Nhlanhla Yamangwe Ndiweni ugwetshelwe ukuhlala entolongweni okweminyaka emibili namuhla. Kuwaza Friday sise wange lapho esihamba khona le qembu leKwejani Benda. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Bekuyisiphithiphithi kugijinyiswana okamangwele kundwane phakathi kwamapolisa labasekeli be-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa eHarare namuhla. Abasekeli be-MDC laba bebezondiswe ikwalelwa ngamapolisa ukutshengisela. Amapolisa abikwa ebophe abasekeli baleli bandla bedlula amashumi ayisishiyagalombili njalo babhaxabuleka kubi abanengi. Kubika uMavis Gama.
Bebecula ingoma ebezigcwele imbiko ekhuthaza inguquko elizweni engalethwa kuphela ngumkhokheli wabo we-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Amapolisa abenyakazela edolobheni leHarare ikakhulu endaweni yokwetshisela e-Africa Unity Square lapho bekungavunyelwa khona abantu okuyiyona ndawo lapho bekumele ukutshengisela kwabe-MDC kuqalele khona. Unkosazana Sithobekile Khubone isakhamuzi semzini we-Highfields ngomunye wabekade befuna ukutshengisela.
Hey bakithi izinto bakithi nani liyazibona ukuthi izinto zikhwelile ziyadura. Asithwele nzima bakithi. Amagetsi asiwaboni. Abuye busuku ehambe busuku.
USenator Lillian Timvias ongeyinye yenkokheli ye-MDC usole ukuvinjwa kwabo ukutshengisela ngamapolisa.
Party yami MDC Alliance ngamshwali yakwazi ukuthi ba-announcile ukuthi kwakhona silet demo namhla, and it's according to the constitution of Zimbabwe, which is the supreme law. So angikwazi ukuthi okuhluphayo nguyini.
Kodwa enye yenkokheli yohlangothi lwabatsha ebandleni lezanu PF umnumzana Mabutho Moyo usole lokhu kutshengisela ethi akuyi kuguqula lutho kusimo esikhona elizweni.
So umuntu olambileyo vele ungamtshela ukuthi hayi hambe ezalo kusasuza suthu nxa ngumuntu vele ongacabangisisi kahle uyakwenza lokho, but ubona bebesazi vele ukuthi kuzenzakala nemgwaqweni abayanga. Konke lokho kubi kusebenzisa abantu ngendlela eziphansi.
Enye ingcwethi kwezomnotho lezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya upha umbono wakhe phezu kokutshengisela okuhlelwe ngabe MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Amapholisa behlulekile ukuzisisa umthetho ngoba umthetho uthona bafanele nje baphongutshelwa ukuthi kuzaba lokutshengisela, abalamvumo yokuguqula umthetho.
Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi okwenziwe ngamapholisa lamhla uxotsha abekade bedinga ukuzotshengisela kusemthethweni njalo bebesenza umsebenzi wabo wokulondoloza ukuthula elizweni.
Thina we have said it ukuthi people they say kulama peaceful demonstration mabekhuluma yes, but on the ground the situation is different. Yalandela ukuthi ebutiriro abantu kade bephaka amatshe emgwaqweni amapholisa had to move in and disperse these and off gathering.
Wengeze u-Assistant Commissioner Nyathi ethi akusilo qiniso lokho sekuphume enkundleni zebulenjini ukuthi bakhona abafileyo kusehlakalo salamhla. Ngaphambilini kwalokhu kutshengisela, amapholisa ayekuma emigwaqweni yonke engena edolobheni leHarare ephumputha lokukhwathaza wonke umuntu obengena bebona ukuba uthweleni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kusenjalo kulembiko ethi abanye kade begqoke impahla zamapholisa ababhaxabule abasekeli be-MDC ekade bezama ukutshengisela eHarare ngamabutho. Abanye njalo ngababikwa bengabasakhulayo bebandla leZANU-PF labo ekade begqoke impahla zamapholisa. Imizamo yokukhuluma lamapholisa yehlule, kodwa omunye obekhona ekutshengiseleni lokhu umnumzana Peter Moyo olilunga ledali lephalamende kubandla le-MDC uthi kube sobala kibo ukuthi amapholisa abahlaseleyo lawa ebengayisiyo mapholisa oqobo.
Dinaste singena etown ekuseni sathola ukuthi khona ha amapholisa abahambisa abantuzindlini bengalibona lihamba nje lingu-5 so bayalilitila ngaphi bangekho emoteni bahle balibisele bathi buyelanini. So abantu kade bezidingela iy'ndawo zabo ezokuthi bahambe. So abantu bagcine sebuthana laphayana enasi nge-Market Square lapha baseqalisa ukuhamba ngendlela bebanginingi sibili besiya e-Fordland Square. Ukufika bafikile sibili but bagcine sebesirawunda siphakathi kwaphana bathela ama-tiergas phakathi. So sasesiphuma laphaya phuma basivalela emgwaqweni laphayana umandela laphana ukuthi sitele ngoba zesiya iimota zethu ongathi ugashana ngoba zesizonti kona i-situation yangkhona kayimanga kahle. Abanye basivimbelela abanye besitela langapha abanye besitela ngapha abanye besikwa besiya khonapho utshaya izicathulo abanamabhatonsi. But engikubonileyo mina abantu abaningi ade beku-uniform yamapholisa aso mapholisa amapholisa pholisa sibili siyakwazi i-behavior yabo ngabantu abatrained.
So ubona ungani ngobani bona labo kade bechabana
socha sibili bathi kuyama-uniform yikwe ngikubondileyo mina ngoba amapholisa they were professional. Abanye bangikhona sihlangane lapo ngoba even ukuthi siphume khonapho kade sezunjele khona siphume lenkadi igcwele amapholisa ngokuthi ngabe kade befuna ukusitshaya kade bekasitshaya but baphongukuzimela bedlula behamba bebona eceleni. So laba kade betshaya abantu kutshengise emgceke ukuthi khona kaso mapholisa
ukuthi aso basekeli beZANU-P F laba okuthiwa ngama-youth militia.
Kungaba njalo as well ngoba kudala vele koba bekuyenza during umgabe yikwaba bekuyenza sibili ukuthi abantu labayana bayafika bagqokiswa ama-uniform. Ungakhangela siyafrika yinto square ukhona omnye wade umpolisa wade tie umbhobho alive bullet. Akula muntu owenza into zobulima ngobhobho kule-crowd enjalo.
Umnumzana Peter Moyo lilunga ledale lephalamende kubandla le-MDC. Leli bandla lithi lanxa livinjwe ukutshengisela eHarare ngamapholisa namuhla lizaqhubeka ngenhlelo zalo zokutshengisela kwamanye amadolobho abalisayele Bulawayo, iGweru, iMasingo kanye leMutare. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukutshengisela abakade bekuqoqile be-MDC akusazange kwenzakala ngemva kokuba abasekeli balelo bandla bakade beze ukuzotshengisela behlaselwe ngamapholisa akade bavimba abantu ukungena enzikini yedolobho leHarare. Abantu abaningi babikwa belimele kakubi abagoqela abesifazana lentatheli zindaba. ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba phandle owenzelwe emzini weMilton Park. Umkhokeli weMDC uMnumzana Nelson Jamisa uthe lo wabengasaqhubanga uhlelo lwabo eHarare bazaqhubekela phambili besiya kwamanye amadolobho.
Yebo, liza kubona lokhu kutshengisela okulokuthula kusenzakala emalangeni alandelayo kwamanye amadolobho. Sizaphinda njalo sibuye lapha eHarare. Lokhu akusikho ukuphetha kohlelo lwethu.
UChamisa uqhubeke ethi ukwaliswa kwabo ukuthi batshengisele kuphambana lomthetho kanye lesisekelo sombuso.
We are a constitutional organ. The party that won the elections on July the 31st.
Silibandla elinanzwa isisekelo sombuso wesizwe. Senza inhlelo zethu ngokusemthethweni.
Whenever we do things according to the law, they obviously do not treat us as such. That's why we must review our strategy.
Ngomvulo abeMDC bathi bazaqhubeka ngohlelo lwabo lokutshengisela kobulawayo njalo amapolisa aziswa kudala.
Ngomvulo siyabe sikobulawayo, ngolwesibili siyabe sisegwelu, ngolwesithathu eMasingo, ngolwesine eMtare. Amadolobho lawa azanikezwe ithuba ukuthi izakhamuzi khona lezibe lalo zibe lesikhathi sokuyatshengisela emgwaqweni kulandela amalungelo abo kuconstitution yaseZimbabwe usection 59.
Amapolisa abikwa ebophe abantu abedlula amachumi ayisiyagalombili eyide emizini ebalisela emavuku kambuzuma e-Epworth leminye abacatshengelwa ukuthi bebesendleleni yokungena enzikini yedolobho leHarare ukuzatshengisela. Ukuphathwa kolu daba ngabezomvikela abomthethandaba lohulumende kuthiye uzuwe ekhathaze kakhulu ngokubotshwa kanye lokutshaywa kwalabo abakade bezama ukutshengisela. UMnumzana Mfundo Mlilo, ingcwethi ecungumeka zombusazwe, yena-ke uthi lokhu kungenza ukuthi uhulumende kaMnangagwa abonakale engathi kazimiselanga ukulondoloza ilungelo loluntu.
Akwelokhu kusitshengisa ukuthi uhulumende ngathi ngala sinikele abantu. Bekumele ukuthi avumele abantu ukuthi bayenze i-peaceful demonstration, ngoba sibona ukuthi amalunga e-MDC labantu nje jikelele beZimbabwe befuna ukuthi batshengisele, ngoba kule nhlupho eziningi eziselizweni, amagetsi kawakho, i-fuel kayikho, izinto ziyadura, umkhonomo wethu kawuhambi kuhle.
Abebandla leZANU-PF bayakusola kakhulu okwenziwa ngabe-MDC bethi kuphambana le mithetho yelizwe, ngoba sebefuna ukugenqula umbuso kaMnangagwa ngendlela engayisiyo. Elinye igqwetha eliyale ukuqanjwa ngegama lithi ukumiswa kokutshengisela okwenziwe ngabezomvikela kwasekelwa ngumthethandaba we-High Court bekumele kwenziwe phakathi kwamalanga ayisikhombisa hathi ngelanga lokutshengisela lokhu. Ngimele isitudio 7 seHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abasekeli bebandla leMDC loZulu weZimbabwe jikelele abahlala kwelebhilithane batshengisele esigodlweni someli weZimbabwe kulelo lizwe bechothoza umbuso weZANU-PF njalo besithi uMongameli Mnangagwa kumele asuke esihlalweni. Siqoxele siphathamandla sogatsha lwalelibandla olwabasakhulayo eBhilithane, uNkosazana Kimberly Bebe wachasisa okunengi.
Sifika saqalisa ukuhlabela ingoma, saqalisa ukukhipha amakhadi abhalwe ngobubi obenzakala eZimbabwe. Sathi sifika saqalisa uku-addressa abantu, sikhala, sayenza lo mthandazo ekuseni sikhulekela bona laba abantu abahlukuluzwayo ekhaya. Sesiqeda khonapho abasebenzi beZimbabwe Embassy pha eLondon. Babiza amapolisa baqamba amanga bathi thina kade sifuna ukubachaya, thina kade sifuna ukuyenza iviolence phandle kweembassy. Amapolisa athe efika athola thina sizihlabelela peacefully kade singachaya umuntu asizange sichaye anything thina kade sizihlabelela peacefully siyenze peaceful protest amapolisa sacoxa lawo amapolisa asilinda ke and then amapolisa asandukusuka kathesi into ebesiyenzakala futhi abantu basayine ipetition ehambe ku Prime Minister ubaba uBoris Johnson sibhalile izikhalazo zethu kupetition yona leyi ukuthi uhulumende weZimbabwe ilegitimate ubulala abantu bangamasela baphethe abantu ngohluku so thina njengamaZimbabweans eLondon eEngland sikhathazekile ngakho sikhathazekile ngezihlobo zethu eziphethwe ngohluku njalo sifuna ukubona uhulumende weZimbabwe ujeziswa yi-international community
ungathi belibangaka baphatheke ukutshengiseleni lokhu khona ngapho e-UK
ngathi sifika inumber noma 100 kodwa ukuthi kusuke kwaphazama ukuthi kathe sizulu selisina kodwa abantu lokho ebekhona phandle ezulwini kule tent ekhona efakiweyo kodwa tent yangkhona incane abantu babuyile ngaphandle kwezihlahla abantu bathwele amabhana amanye amabhana lamampikisha aphumile kubo Facebook la kubo social media abantu baphumile sibili abanye basuke eKhatshana abanye basuke ePortsmouth abanye bagade ngamabhasi balala begade ibhasi ukubonga ukuthi bebuye khona apha eLondon abantu babuyile ngempela
uNkosazana Kimberley Bebe isiphathamandla sogatsha lwabasakhulayo kuMDC kwelebhilithane khonapha eMelika abasekeli beMDC labo batshengisele esikodlweni someli weZimbabwe uMike Wobe weStudio 7 uxoxelo munye wabaphatheke kulokhu kutshengisela umnumzana John Womera.
Izo lami nguJohn Womera.
Kuyini okulethayo lapha nasesigodleni eWashington DC?
Lapha ngizobika kwabakithi ukuthi hheyi bantu benkosi sicela kungena enhlizweni zenu engqondweni zenu. Ukuthi khona hayi impilo lesiphila akusiyona impilo eyiyo esabelethelwa ukuthi khona siphile
kodwa ubona ngani ukuthengisela lokho kwenzakalayo lapha eWashington DC ubona ngani kuyasiza
lapho kusiza kuyasiza
ngani usisho
uyasiza ngenxa yokuthi nxa uthuli umuntu engazi ukuthi khona ophakathi kobuhlungu uzwa ubuhlungu enhlizweni yakho umuntu ngeke azibone ukuthi khona ubuhlungu obuzwayo bungakanani so definitely
wena njengomunye othengiselayo namhlanje isifiso sabe yisini
isifiso sami ngizothi siphileni impilo yothi khona uzitshele wena ungumuntu uthi khona okutholayo angithi uthi khona imali eziningi ozitholayo amamiliyoni hayi impilo esimple and straightforward uthi mina ngifuna impilo esimple and straightforward ngisiphilele impilo yami kahle hayi ukuthi ngiyeshophu ngiyehluleka ukuthengisa ukuthengela abantwana izinkwa
ubona ngani yena umnumzana Nelson Shamisa ulapho ukwenza ukuthi isifiso sakhe sifezeke
ulaso sibili ulaso kakhulu
yena umnankagwa le
usetshengisela ukuthi akalaso leso sifiso ngoba ngesikhathi engena yena uthi khona ezitshela yena ukuthi nguye osengu-president wathembisa ukuthi ngensuku 100 days uzabe sitshengisela ukuthi khona hayi useluthi impilo engcono kodwa kula kwenzayo instead izinto zatshintsha udube wonkhona wayengezelele ebantwini
yini umbono wakho mayena nalokhu okwenzakala khona namhlanje
kubuhlungu kakhulu kubuhlungu ukuthi abazali khona manje asathathane njengabantu sesithathana njengenyamazana uthi inyamazana idonki uyayitshaya uyitshayele ukuthi iphuze amanzi uthi natha manzi so sushaya lo muntu umuntu uzihambelayo umtshaye
umnumzana John Womera ngomunye wabaphatheke kuhlelo lweMDC olokutshengisela esigodlweni someli weZimbabwe namuhla eWashington DC khonapha eMelika kusenjalo umongameli yamasoni Mnangagwa usuke elizweni elubhekise emhlanganweni we-African Union kwele Tanzania. umnanga kwa usolwa ngabanengi ngokusebenzisa amapolisa ukuhlukuluza uZulu. Inhlanganiso esizimeleyo lazo ezilwela amalungelo oluntu lezigodlo ezigoqela eseMelika, eseBrithani lomanyano we-European Union lazo zisole amapolisa lohulumende ngokuhlukuluza abantu. UChris Kande weStudio 7 uxoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Kuchithi vele sokuhambelana lembele yakhona ezang PF ngoba nxa yena upresident wayekhulume wathi yena nxa bethengisela kwemthethweni abantu bayavunyezwa sokuza kwethusa ukuthi kungathi kungani idale beqala libalisa kungathi amapolisa ebalisa ngoba umthetho vele sizaguqulwa. Vele besithi funa umthetho wakhona uzaguqulwa ukuthi uncede ukuthi abantu bakhulume okusekugcekeni. So sokutshengisela vele ukuthi uhulumende wakhona kalandeleli umthetho wesisekelo sombuso.
Bakhona abanye abathi okwenzakalayo lokhu kukhomba ukubana kukhona ukudonselana amandla kubandla lezanu PF.
Leliqiniso ngoba mina ngithe ngini khona phana isimi nje labantu ngilo council wami ngimtshena sithi laba bagqoke uniform lesibona le ngaso mapolisa angathi amasosha bebezimele nje kuhle. Kodwa ukuthi sokufika enye igroup ebivelela phecheya ngahle ngathi mina igroup liyana ehamba ngezimota lezana yiyo ekhethwa ukuchaya abantu. Ngihle ngamtshela ngathi mina engxenye ukuthi okutshengisela ukuthi i-command system sibile kwizanu PF ichiyene. Ngibona ngathi mina kulalaba abantu abavele bekhona emapholiseni kumbe ama-sergeant abavele bengabantu bakomgabe abafuna vele ukuphazamisa izinto ngoba vele kusitshengisele ukuthi ngoba isikhathi eside abantu behlezi phansi bezisabelela kungenzeke lutho kwasokuthi phutsha nje amanye sebezochaya kuthi vele i-command structure yakhona ichiyene kuloku phikisana lokungangenelani phakathi kwesystem yakhona.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yincwethi ecubungula ezombusazwe. Ku-Livetalk namhlanje sixoxa ngokutshaywa kwabantu ngamapolisa eHarare namuhla ngesikhathi bezama ukutshengisela kuhlelo obelubizelwe libandla le-MDC. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Induna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni namuhla ugwetshwe ukuhlala ejele okwinyanga ezilichiyomi lasifica mnembili kuthi eziyisithupha zabekwa eceleni. Abanye akade setheswa labo icala lokuphatheka ekubhidlizeni impahla yesakhamuzi khona le ntaba zinduna baphiwe isigwebo sokwenza i-community service ezikolo lasemakliniki.
Umanji unkosikazi Glad Momu Showe ugwebe unduna ndiweni ethi ngoba uyinkokheli bekumele abambe umthetho. Udumisani Dube igqwetha elisuka emathonsi Ncubelo Chambers ebelimele unduna ndiweni labanye uchaza impumela yedale.
Nizakhamiza zethu sicala lo linduna uKhayisa zigwetshwe kweminyaka emibili inyanga ezisithuba zisaspendiwe ukuthi for iminyaka emihlanu ezayo fanele bethola bele cala elokudilize impahla ngomlilo okanye violence. Then ezinyanga ezi-18 kuthiwa fanele beyenze i-community service ezikolo lasesibhedlele entaba zentona. Kodwa for uChief Khayisa ukhitshele inyanga eziyi-6 which was suspended for iminyaka emihlanu ukuthi afanele athola le cala elifana nayo. Then e-18 kuthiwe kufanele eseve phakathi. Vele uChief ivine ngayo ejele bese sitshelisiza amaphepha eyaphila ube themba sithi kwakhaya ngaso zithola justice sibe siqalile vuke kusebenza amaphepha yaphile esahamsa ecourt kusobala konke umuntu ade kwenkundleni ukuthi lesandle sinye sithikile esathi sithungamela izinto enkantolo
abantu abezelalela ethonisiswa uNdiweni balinde kusukela ekuseni kwaze kwaba lihola lesithupha ntambama. Umtshutshisi uMnumzana Kudakwashe Jaravaza utshele idale ukuba uNduna uNdiweni wadiliza umuzi wesinye isakhamuzi esingaphansi kwakhe uFethi Mbele. UMbele ubikwa wayamangalela ikhosikazi lakhe uNonkangelo Mpengesi ayemthole esemacansini lenye indoda emuzini wakhe. Kubikwa induna yaPaula ukuba uMbele ahlukane lekhosikazi lakhe kodwa lokhu akusenzakalanga okwabangela ukuba induna ithume abantu ukuba bayediliza umuzi kaMbele ukuba asuke esigabeni ngoba ehluleke ukulandela isinqumo. Lokhu kubikwa kwenzakala ngomnyaka ka-2017. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kuwoza Friday lamhlanje sisewange njalo sihamba lekwejani bendi okuliqembu likamuyi uChristopher Shoko. Lanxa isimide iminyaka uShoko edlule emhlabeni iqembu lakhe lisaqhubeka ngengoma njengakudala njalo lithi liqinesaka leli lidlaladelalo elitsha elilesihloko esithi ungakonani liqukethe ingoma eziyisikhombisa. Buze umkhokheli wekwejani bendi usizwa ngendaba Ncube ukuthi bawuqhuba njani umsebenzi.
Hayi, umsebenzi awuqhuba kahle sibi, hayi labantu sebejayele sebesijayela siyaqhuba sibi, siyabhodabhoda indawo yethu lapha eZimbabwe, siyangena kubobhinga sibhoda sibuya siyeziforia ford iwanje.
Balamukela njani abantu nxa lithe lafika esigabeni bazwa ukuthi iqembu likaChristopher Shoko likhona liyadlala esigabeni?
Hayi, babuya ngokuningi phela abantu kunje lokho bedonselana besibiza lapha lalapha. Into esihlupha yona la amafutha ngezimoto ukuthi sihambe indawo zonke, kodwa abantu basamukela kuhle.
Amadlalade wathi ngokutshona uShoko ukuze kufike lamhlanje selilamangaki?
Ngangaphamba nithi ngibona ingafika kubo 89 khonapho.
Ngathanda ukuthola idlalade lenu leli lamanye amadlalade enu bangalixhuma njani kumbe athengiswa ngapi?
Kakhulu lezi suku sasiyenzi kwathengisa kugrama kuzetemsigrama, but manje asokuhlupha ngale abantu sebesizithengisela abantu ngabethola inumba bayakwanisa ukuthi bengifonele then sebezithola ingoma.
Zithini inombolo zakho?
077 81 34 534.
Akuziphinde Ncube.
0778134534.
Iqembu leli lihlabela ligxile kakhulu olimini lwesinambiya liluxubanisa lesitonga lesindebele laphala laphaya. Baphuma ke enkundleni abafana bekwejani band ngale ethi zunu zose. Jani Band besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Abantu abaningi balimele ngemva kokubhaxabulwa ngamapholisa bezama ukuphatheka kuhlelo lokutshengisela olubizelwe yi-MDC. Induna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni ugwetshelwe ukupika okweminyaka owodwa olengxenye. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 pm kusvika na7:30 pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.